Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 1 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu nhasi. Ndiri anonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi muparamende vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutura mashoko avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Vakuru muZANU-PF vanonzi havasi kuwirirana pamusoro pezvekuita nedzimba dzakasiyiwa navaRobert Mugabe. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatura mashoko avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, kana kuti State of the Nation Address, mudare reparamende nhasi. Asi bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nhengo dzaro dzicharatidzira nekubuda kana kusaenda zvachose kudare reparamende, sezvo bato iri risingacherechedzi vaMnangagwa semutungamiriri wenyika. Mtungamiri Nkomo weStudio 7 abata sachigaro weMDC muNorth America vatawanda dzokora, avo vanoti hapana zviri kutarisirwa nebato ravo zvachose mumashoko avaMnangagwa.
Isu seveMDC tiri patanga tiri paya pakaitika maelections July 30, patakataura pakataurwa naPresident wedu vachamisa kuti havazobvumi zvakabuda musarudzo, enda havazobvumi zvakare kuti Mnangagwa ndiye ainge akunda musarudzo. Saka isu seveMDC ndopatakamira ipapo, ndopatichiri, hatisati tatombosuduruka kana gumbo rimwe chete chairo. Saka zviro zvavari kutaura vachataura zvavo, asi totarisira kuti vamiririri vedu vanotimirira mudare reparamende vachangoita zvavakaita panguva yesona yakapfuura, kuti vanoratidzira kana kuti vanobuda kana kuti havatosimuki kana Mnangagwa apinda, nekuti hatimuone semutungamiriri wenyika. Kana zviri zvichabuda kuti anotaura kuti chii, vaMnangagwa takataura kare kuti ndive manatsa mukanwa, hapana chavanotaura chinobudirira. Tinawo mazi manyaya dzeupfumi dzavanofamba vachitaura kuti tawana mamiriyoni akati, tawana mazakwatira akati emari. Hapana kana rimwe remazakwatira iwayo rakapinda muZimbabwe rikabatsira vana veZimbabwe. Saka hapana chatonyanya kutaura, chatonyanya kutarisira, chavanotaura chichachinja zviri kuitika munyika, kunze kwekunge vatanga vagadzirisa nyaya iyoyi yesarudzo dzakaitwa dzavakabira muna July 30.
Asi hanzi neveZANU-PF muri kutambisa nguva, nekuti vaMnangagwa ndivo vakahwina sarudzo uyezve ndivo vari panyanga.
Handizive kuti vari kutaura kuti tiri kutambisa nguva ya nguva yei, kana kuti ivo vacho vasiri kutambisa nguva vari kuenda kupi. Hakuna ZANU-PF zvayati yaita kubva zvayakapinda. Tichiri patanga tiri ipapo, vanhu vari kungotambura sematamburiro avaiita gore rakapera. Saka izvi zvinokonzereswa nekuti nyaya yekuti ndiani akahwina maelections haisati yagadziriswa. Hapana munhu anoda kuinvesta, anoda kunopinda munyika musina kugadzikana, munyika mevanhu vari kurovana mazuva ose, munyika mune mhirizhonga, munyika mune vanhu vari kuda kuratidzira mazuva ose. Hakuna munhu investa ane mari yake ada kunosungirira mari yake pagumbo rengwena, mari yekuti ukaisa mubhengi mangwana inenge isisipo. Munyika musingazikano kunzi mari iri kushanda ndeipi. Zvese izvozvezvo ndo zvinofanira kutanga zvagadziriswa, ende zvinogadziriswa nenyaya yekugadzisa nyaya yelegitimacy.
Vatawanda dzokora sachigaro weMDC muNorth America. Mutungamiri abatawo chipangamazano cheZANU-PF vamasimba mavanza, avo vanoti zvakawanda zvavari kutarisira mumashoko avaMnangagwa nhasi.
president vachataura mamiriro nematano avari kutora to revamp and revive our economy. Vachataura the progress yavaita in my investigations and arrest of those people who are affect the economy, vari kuba mari, vachatsanangura briefly on the authority yavakapa kuti ma accounts avarwe and ne section 121 yavaka declare last week inorambidza my exchanges nema arrest anozokodzerwa kana mutinge mashandisa US dollar or any foreign currency. Saka nanda wedzi vachataura kuti how is it tightened ma loopholes ari kuwisira economy yedu pasi. The other point we are looking at, he will briefly explain to the nation the burial of the former president of Mugabe. I expect him to sound his disapproval of the choice, even though the party respected the choice of the family, the wish of the family. But it was a disappointment on the basis that Mugabe had become a national asset. So in the state of the nation, President Mbakangwe had browsed through that issue. And then simply to say, whatever has happened, the party is honored the wishes of the government. Then President Mbakataura, because Pacha it was probably in a week after the announcement of Mangwana, Pacha took a major change in government. So I was going to mention my major changes. I took up my minister, I took a shake-up, I took up my department, I took up my answer. And kune vazhinji ma senior officers ari kungogara vasiri maoffice vachaallocatwa maoffice avo.
Asi pane zvitswa here zvavari kuuya nazvo zvichamutsidzira upfumi, tichitarisa kuti pari zvino upfumi huri kuramba huchingondomoka, hongo pane matanho avari kutora asi chabuda hapana.
Iko zvino vada kuti vachaedza kana vanoda kuratidza kutsanangurira kuruzhinji rweZimbabwe kuti tine mazano, we've got a way to come out of this problem. And tanga tine vanhu within the government, the party, and in the economic sector vanga vari kushanda against the government. So now the new laws which have been set are going to tighten maloopholes anga aripo in the economical sabotage so that our economy inobva yaimprova. Saka pane zvitsa zvakawanda ende zvimwe zvacho taakutozviona, nhubu dzaita basa rekuba mari dziri kusungwa and kungoti vachatsanangura zvakare nekuti there will be some serious major arrest in the coming 1 week or 2 of some senior current serving ministers and directors in some ministries.
Chipangamazano cheZANU-PF vamasimba mavanza vanga vachitaura parunare natungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuUnited Kingdom. Pane makakatanwa pakati pevakuru vebato reZANU-PF pamusoro peimba yavaRobert Mugabe yeBlue Roof. Vamwe mubato iri vanoda kuti imba iyi iitwe muzinda wokuisa zvinhu zvekuvarangarira nazvo, vamwe vachiti imba iyi inofanirwa kupiwa zviri pamutemo kumuri yavaMugabe. ZBC inoti munyori weZANU-PF vaObert Mphofu vakati imba iyi neimwe yacho iri kuBorodel dzive mumaoko ebato reZANU-PF kwete emhuri dzavaMugabe. Asi bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko rakanyora paTwitter paro richiti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vega vanogona kutaura zvinofanirwa kuitwa. Vanoongorora zvematongero enyika vakazvimiririra vaButler Tambo vanoti havaoni vaMnangagwa vachitorera mhuri yavaMugabe dzimba idzi.
Zvandirikuona ndichiitika ndechekuti pari kutaugwa zvakati wandei kuti anonzi vaObert Mphofu vari kuva secretary for administration mupolitbureau yeZANU-PF vataura ivo kuti paichachinjwa vaigoita museum. Kachandiri kuona chiri kubva muhurumende nechiri kubva kuZANU-PF inyaya yekuti varwadziwa zvikurusa vebato reZANU-PF nezvaitwa naformer president Mugabe zvekuti varamba ivo kuti vavigwe kupi kuHeroes Acre ndochekutanga. Chechipiri chazodzoka chonyaya kurwadza zvikurusa inyaya yekuti mhuri yavaMugabe yanga yambobvuma kuti vachavigwa kuHeroes Acre. Kubva kwati president Emmerson Mnangagwa vari kuUnited Nations ndopavadzoka ivotora chitunha voti vanoviga munhu kopi kwaZvimba. Zvese izvozvo zvinova zvinhu zvanga zvakananga kunyadzisa President Emmerson Mnangagwa. Saa ndruko wende iko zinu waru wano waru kuruwadziwa, wano waru kushushurige la sina msaro weza nukiesa. Asakuti wacha ita kutingu weta museum andi wono chitika inini. Chandruko wano nge chiruku itika, nicho kuti nechuru mutinu iti madivisionary tactics. Kuti madure zanu kia fiko zinu. Ngachirekeza, nyayiru kitika ndi kuti ikono maezi kufamba zukanaka. Isiru kufamba zukanaka iko zinu wa faro, nito wata sana eco cash, nemaume ma chances, anga ikuwa ema phone aye. Saka apa kwa kuchakiriza nyayi kuti wanu we Zimbabwe, wafano kutawaranezo azo, wakangani matamziko, aruku itika, mshukurusa pa ekonomi ya Zimbabwe. Saka watu wacha ichinja kuti igweita museum and one chitika. Nyokuti kurukunzi iko blue roof, aisiri iyo ye party, asi land kana kuti nzvimbo pakava kwa blue roof ndopa nechi ndo pe Zanu PF nemba iyi yeku Mount Pleasant ndirikunzi yakanyoreswa nezita re Zanu PF saka zvese izvozvo handifungu kuti vangazozviita nekuti nechirungu ndinozooneka kuti vari kuita inonzi vari kuva vindictive
kana makatarisa mafambisirwo akaitwa nyaya yose iyi kuti pamwe voenda kuHeroes Acre pamwe aiwa pamwe vachachengeterwa kuBlue Roof kukare chii chiri kuitika apa chiri kukonzera zvese izvi chii
chiri kuitika apa vahwande chinhu chiri nyore former president Mugabe angari munhu angasingaregereri saka ndoona kuti chiro paakazoshaya akaramba angaramba iye kuti aende kupi kuHeroes Acre iri nzira yekuti adzorere kuna vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vese vari muhurumende yeZanu PF yanga iri nzira yake yekudzikisira Heroes Acre achiziva kuti sei sezvo iye guva rake ranga ragara riripo ari hero number one achifanira kuvigwa padivi pamai Sali Mugabe kana akazoramba kuenda kuHeroes Acre zvinoreva kuti Heroes Acre yadzikisirwa munzira yatanga chiona nayo Heroes Acre sezvayanga iri saka kuramba kupinda kuHeroes Acre ndozvatinoti iye anga achitsvaga nzira yekusvibisa nayo Heroes Acre kuti chero achazoyawo pinda kuHeroes Acre mushure mekuti iye aramba kupinda muHeroes Acre ugamba hwacho hauchaonekwi
kana takatarisawo ruzhinji rwevanhu muZimbabwe nekunze kweZimbabwe munoona here sekuti pavakachengeterwa pasiri paHeroes Acre zvichaderedza uremu hwavo
kudedza uremu hwavo handioni zvichiitika inini ndoona kunge vachangoonekwa vari gamba nekuti ithink kuuya kwakaita mapresidents mazhinji akabva kune dzimwe nyika vachizomuona asati ambotochengetedzwa vachimuonera uku kunational sports stadium nekuna Rufaro Stadium zvakaitika izvi vachitenderedzwa kwese kwese uko ithink ndoona kunge chiremerera chake akatochiwana segamba rezimbabwe saka pakazonochengetedzwa pokugumisira yanga yava nyaya yekuti mhuri ndozvayasarudza kasi chiremerera chake akaramba ainacho
kana makatasa kune ramangwana munoona sekuti ukama hwaamai Grace Mugabe nehurumende yava Emmerson Mnangagwa naivo vamunangagwa pachavo munoona sekuti ukama hwavo huchafamba zvakanaka here
ukama husina kumira zvakanaka nekuti chokwadi chakanaka ndechokuti obviously president Mnangagwa nawe iko zvino vaona vadzikisirwa chekutanga chechipiri vaona zvakare kuti ivo ava vanhu vaka vavakanganisira nzira yavanga vakaronga nayo saka iye zvino ndoona kunge ukama husina kumira zvakanaka
muongorori wezvematongerwo enyika vabutler tambo vari parunhare kumaryland muno muamerica nestudio 7 pane mifungo inopesana pamatanho akatorwa ekuvhara kuri kuitwa mamwe maresidensi enzira dzinofambisa mari vachipomera mhosva yekuendesa mari pamusika mitema apo painonzi iri kutengeswa nemari iri pamusoro Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
vanhu ava vanozivikanwa semaagents vakapiwa nhamba dzenhare idzi kuti vapinze nekubudisa mari kuvanhu vanenge vachida kutumira mari kuhama neshamwari kana kubhadhara zvinhu muzvitoro nezvikwereti asi ivo vanonzi vanga vave kushandisa mukana uyu kutengesa mari pamisika mitema nekuda kwekuvharwa kwemitsetse iyi mutengo wemari nhasi pamusika mutema wanga wadzika zvikuru Dhora rekuAmerica rainge rotengwa nemadhora gumi emari emabond notes asi richitengwa nemari inosvika madhora makumi maviri kana munhu achishandisa EcoCash kana kuti transfer. Asi nhasi dhora rekuAmerica iro ranga rave kutengwa nemadhora gumi nematanhatu kana munhu achishandisa EcoCash, asi mumabhanga richitengwa nemadhora gumi nemashanu emari yemunyika. Mumwe mugari wemuchinoi vaStuart Njanji vanoti vanofara nekuvharwa kwemitsetse yekubhadharisa mari iyi, vachiti zvanga zvoita kuti mari idhure pamusika mutema. VaNjanji vanoti vanhu ava vanofanirwa kutorerwa marizinesi avo zvachose sezvo vari kuashandisa zviri kunze kwemutemo. Vamwe vacho vanonzi vari kupiwa mari nevakuru vakuru vekumabhanga kana vezvematongerwo enyika sezvo mari iri kutengeswa mumigwagwa yakawanda kudarika iri mubhanga. Studio 7 haina kukwanisa kuwana humbo huzere pamusoro pezvipomerwa izvi. Asi mumwe anotengesa mari vachafadzwa kureya vanoti kuvhara mikana iyi hakusi kupedza dambudziko remari munyika.
Waya vari kuvhara pamaagents ivo vasingaonepi root cause kuita kuti mari dzese dzizotendera dzendo maagenti. Tikushaika kwemari kuri kuitika musystem, kuenda vabhenga uvane mari, kuenda kuesa kuna mari maagenti acho ndivo vanoona mari, kuti vanhu vacho vanenge vane mari dzavo mafoni. Saka maagenti cash in cash out zvagara zvitoraiti. Takakurai takavhara agenti nekeshinekesha kuti chii chinozoitika munhu toshandisa mazipiti asi toshanda.
Mumwe anotenga mari pamusika mutema anoda kuzivikanwa nezita rekuti JB anoti kuzotengesa mari neEcoCash kunobhadhara sezvo achizowana mari yakawanda kudarika achinja achipiwa mabond. Hatina kunzwa divi reEconet panyaya iyi, asi mugwaro ravo ravakaisa padande mutande svondo rapera vakati mari iri kutengeswa haisi yavo, ivo vanongopa mukana wekuti vanhu vatumirane mari nekubhadhara zvavanoda. Gwaro ravaburitsa vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vanoti nekuda kwekusashandiswa zvakanaka kwemitsetse yezvekufambiswa kwemari iyi, bhanga guru iri ravharisa urongwa hwese hwekushandiswa kwemari kana kuti cash in cash out. RBZ inotiwo urongwa hwekuti munhu akatenga zvinhu muchitoro apiwe mari kana kuti cashback wavhariswawo. Bhanga guru rakurudzira mabhanga nevose vanoita zvekubhadhara nemafoni kuti vaite zviri pamutemo mubasa ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pemutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vachikurudzira bato reMBC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti rironge kuratidzira munyika yese. Newsday rinoti mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vakaomba chikwata chinokurudzira hurukuro pakati pava Emmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa. Herald rine nyaya inoti Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakakwidza mitengo yemafuta edzimotikari kubva nezuro. MuHerald mekare mune nyaya yekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakasunga vayambo vemunyori weNational Employment Council for Engineering Council vapumulani Musagwiza ichivapomera mhosva yekutora motikari dzekanzuru iyi dzinokosha mazana maviri ane makumi mashanu ezviuru zvemadhora. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti pazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Tinokukwazisai nhengo dzeStudio 7 mukati mezuva ranhasi. Ini ndinoitwa Brandon Muliswa mukati meCape Town. Kufara zvikuru naPresident wedu Chamisa vakawanikwa vachinotipa murondo uyezve vakaratidza kuti vane plani nenyika yedu kuti vachatangana namutungamiriri wenyika kuti vachionesana kuti nyika yedu ingaenda mberi sei. Tinokutendera izvozvo. Ndinokumbira chekuti vamunangagwa vasiye nyaya dzavo dzenharo dzekuda kuti mukuru asingabatsiri.
Makadii makadii, ini ndinoitwa Elson Makamba, ndiri muno zvangu mumhangura kuchimbada uko. Tangoti ndikwazise vateriri vese veStudio 7 nevashamarari veStudio 7 ndichiti makadii makadii henyu. Isu yedu tiri nani, nhamo chete ndiyo yatibaya mheno kuti tinosvikepi. Zvinhu zvichingokwira every day, ameno kuti tichaita sei. Tangotiwo tunzo kuti zvakamirawo sei mativi mana enyika. Zvakaomera Zimbabwe nevana vayo. Vatungamiriri dei vatinzwira tsitsi, vaitawo zvinoita kuti tigonewo kurarama sezvinoitawo dzimwe nyika. Zvakaoma.
Mangwanani akanaka, ramukomatanonoka. Eshe, tinoda kutaura pamusoro pana gazi rachirumhanza nana Mutodi. Please tapota, ngavasataura pane pfenyero yedu yevanhu, noti panhau dzechokwadi. Vari kumisleada vanhu, ngavataure kuzbc kwavo kwavanoreera vanhu nhema. Ngavasataura pastudio 7 apa, nokuti zvinhu zvavanotaura hazvina musoro. Ndiino kwachiyuku.
Ya, ndini mufundisi, ndiri kuno kuDurban. Zviri kutoda kutaurwa navamunangagwa hazvibatsiri chinhu, nokuti haasi purezidendi wenyika. Purezidendi wenyika ndiwachamisa. ZANU-PF iri kuita basa yekundobira. Chainoda kutaura chii papapo chainotitaurira nenguva dzese? Inongoda kutaura zvinhu zviri kukwira, zvinhu zvanhu, mvura hamuna mumataundi pese, zvinhu hakuna, zvinhu tiri kunetseka, vanhu tiri kuno tiri kushupwa. Asi inonga ichingoshupa minguva yese ichingotaura zvisina kutsarukana. Munangagwa ngaaronge zvinhu zvinooneka. Sababa kana ari purezidendi ngaaite zvinhu zvinooneka, kwete zvake zvekuswera ichiti up and down kupedze mari. Iye muturi nyumba wacho unoite mabhajeti wacho, ichiite mabhajeti. Hapana bhajeti yaari kuita ZANU-PF. ZANU-PF zvayakuita yatouraya nyika. Ngaagare pasi nachamisa, vataurirane kuti zvinhu zvinake, nekuti vakasataurirana zvinhu zviramba zvichishaya.
Hei, ndinoda kukorokotedza zvikuru bato reMDC nekusvitsa 20 years. Asi pachiri nedambudziko rokuti MDC ichiri kungofungidzira kuti mutown ndo mune vatsigiri, kumaruseva hakuna. Ipapo ndo pamwe patinoti sarei kumashure sevanhu veMDC. Nokuti ini ndinorwadziwa zvikuru, ndiri umwe wevanotsigira musangano iwowo, asi handina kukwanisa kuvavhotera kuchiredzi North. Nekuti tiri 28 takava tisopamba pasabhuku kunzi imi hatisi kukuona zvakanaka munogona kuvhotera bato reMDC. Tikanzi munofanira kunoti hamugoni kunyora, tikapiwa vanhu vanototinyorera. Tikaenda nevanhu tikarara ipapo makuseni, tikaenda tikandonyorerwa, tikatozovhotera bato ratanga risingafaniri kuvhota. Nekuda kwekuti tiri mureserve, hapana anenge achitimiririra. But tinoona mutaundi muchiitwa magrupu achishera zvinenge zvaitika, zvokuti kunokudai kuri kunzi MDC aiwane hanya nevanhu vekumareserva. Ingadai nevanotitsigira tiine magrupu takatosheya kuti handi zvataitwa kuno, tambunyikidzwa tarara pamba ipapo tizopiwa vanhu vanotinyorera. Saka zvingadai taka zvakafamba zvakanaka. Saka ipapo shuwa tinotenda hedu nekusvitsa 20 years, asi ipapo tiri kumashure. Ngatizamei zvikuru kuti tipinde kwose kwose, nekuti vatsigiri vari kwose kwose. Ndatenda Studio 7.
Vadiki vashamarari Studio 7, inini ndinoti mafira kurini vandiri pajoza pamuzanza patingatari master because mazano zvakutotyisa. Ndovangotaura ngu pamusoro pavamunangagwa ZANU-PF avo vanogara chingotaura kuti masanctions ndovari kutiomisira zvinhu, masanctions. Haisi ngekuti masanctions, nekuda kwekuti vamunangagwa gazi vechinowana vakanzizo nini ndiri panapa, ini handidi kukuonei kumba kwangu. hamufaniri kuchimanidza kuti zvinokumba kwakundoda kuuya mapaura. So zvakangofanana nevo vanhu veAmerica vakavatsanangura vakati hatidi kukuonai kuno, don't come, but vana venyu havana mhosva, asi imi muri kumusora ndidi kukuona. Saka ngavasamanikidza nenyaya yekuti zvavari kuita ndozvitoro zvavave vanonzi ndochekutanga. Chichipiri, vamunangagi vaka matadza zvaramba zvaramba, musamanikidze vakuru vanodanzviratidza kupedzwa neukuka nedhadha inini huka ikwanisa kushimedza bhosi dhadha rine murume mhomho imbosiyai kana kuti chitosiyai zvaramba zvaramba. Ndozara pamhuri kwamugabe pakuviga kwavakaita vamugabe. Iye kuzonzi hee vamugabe hee vakati vadye masikiretsi hee vakazvipa chidaiso, aiwa hazvinandi basa risizezvo izvozvo, hazvina zvazvinotipa. Vakavaviga munhu wavo, vakamuviga zvakatovharana zvakadaro. Mwari vakaita kuda kwavo, Mwari vakatuma, Mwari vane zvakutotiratidza. Ende tita kwakatiita mugabe ikokokoko muchiurangana mugabe achitaura achitanzi ini newe tine basa, ndo basa rachine iroro. Akasiya fomu akatiita zvatende.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Tinokukokai kuti mutitumire manzwi enyu paWhatsApp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muNigeria vasunungura vasikana gumi nevapfumbamwe vange vari muusungwa vachiitiswa vana vokuzotengeswa kune davana. Mutauriri wemapurisa ati vasikana ava vange vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakore makumi maviri nemasere, vasikana vaibva kunzvimbo dzakasiyana siyana muNigeria vachinyeperwa kuti vari kunopinzwa mabasa vozopinzwa muutapwa vachiitiswa vana vaizotengeserwa kuvanhu vaida vana. Sangano reInternational Red Cross razivisa kuti nemusi wemuvhuro rakabatsira mukusunungurwa kwevasungwa vanoita mazana maviri nemakumi mapfumbamwe vakange vakabatwa nevarwi veHouthi muYemen. Nhumwa yeUnited Nations kuYemen vaMartin Griffiths vati vanoimba kuti izvi zvichabatsira mukusunungurwa kwevasungwa vose sezvinodiwa nechibvumirano chakaitwa muna 2018. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sachigaro veimwe yemakomiti ari kuongorora mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump panyaya yavanonzi vakataura kumutungamiriri weUkraine vaAdam Schiff, vanoti komiti yavo yakaita chibvumirano nemunhu akarevera vaTrump mushure mokuwana ruzivo rwezvavanonzi vakataura kumutungamiriri weUkraine. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuudza mutungamiriri weUkraine kuti aongorere vaJoe Biden nemwana wavo kana vakaita zvouori. VaBiden vari kukwikwidzira mukana wekuti vazokwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. VaTrump vanoti hapana chavakatadza. Nezuro dzimwe nyaya dzakabuda dzaiti vaTrump nemamwe makurukota avo vakakumbirawo rubatsiro kubva kumutungamiriri weAustralia vaScott Morrison kuti vavabatsire kuongorora FBI pamwe chete neCIA. Innocent uchiwe gota nekamba kake kakambonetsa In My Dreams. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi muparamende vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutura mashoko avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Vakuru muzanu PF vanonzi havasi kuwirirana pamusoro pezvekuita nedzimba dzakasiyiwa nava Robert Mugabe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve chimwe chikurongwa chenhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti mosara zvakanaka.